manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Zvakare manheru anhasi kuri musi wechina 2017-2021 makateerera kustudio 7 nepfinyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira muchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine kurongwa zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana-siyana.
Vanhu vakawanda votaura pamusoro paFather Emmanuel Francis Ribeiro avashaya nhasi. Mukuru wechitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vata vane mukurumbira mukereke Roman Catholic Church Father Emmanuel Francis Ribeiro vashaya nhasi mambakwedza pachipatara cheSt Anne's muHarare. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe akashanda naFather Ribeiro, Father Fidelis Mukonori, vati varasikirwa neshamwari yepamoyo asi yazorora semunhu akaita mabasa makuru anosanganisira kushandisa chipo chavo chekuimba kubatanidza vanhu.
Munhu akanga akagara vane chipo chekuimba dzimwe dzavo dzairai enda chivanhu zvokuti
Father Mukonori vati rimwe basa guru rakaitwa naFather Ribeiro nderekuyamura vanhu vaive mumajeri vainge vasungirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Vakaona vanhu vakawanda
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Kenneth Mutata vati vatendi munyika varasikirwa nemufundisi mukuru uyo aigona kushanda nemasangano akasiyana-siyana.
Tine kurongwa zvikuru kunzwa kurasikirwa mufundisi weCatholic Church Father Emmanuel Ribeiro. Vanga vachizikamwa zvikuru nechipo chavo chikuru chekuimba asi angari munhu anogona kushanda nemasangano akasiyana-siyana.
Mutungamiri wechechi yeDivine Destiny Bishop Anselmo Magaya vati rufu rwaFather Ribeiro runopa mutendi mukana wekucherechedza mabasa makuru avakaita zvikuru munyaya dzezvinyorwa zvinodzidzisa mararamiro evanhu akanaka.
Rufu rwavo runotipa mukana wokucherechedza mabasa makuru avakaitawo panyika pano zvikuru sei nyaya dzezvinyorwa. Vakanyorawo mabhuku aidzidzisa mararamiro evanhu sekuzva kwatinoita kuti chinangwa cheliturgy kana kuti chinangwa chezvinyorwa chiripo pakubatsira vanhu kuti vagare magariro zvakanaka munharaunda dzavanenge vachigara. Saka pane zvinyorwa zvatinorangarira zvakanyorwawo naFather Ribeiro.
Munyaya dzezvematongerwo enyika, Father Ribeiro vakayamura vaimbove mutungamiri wenyika Mushakabu Robert Mugabe na Edgar Tekere kuyambuga kuenda ku Mozambique uye vakapa pekugara vamugabe na Inos Ngala apo vainge vabudiswa mujeri mushure nekupedza makore 12 muna 1975 Munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaneke mangwana vazivisa padende mutande ravo reTwitter kuti Father Ribeiro vashaya mangwana neanhasi. Father Ribeiro vakazvarwa kuchivhu mugore ra 1935 uye vakadzidza pakutama mission ndokunodzidzira kuve mudzidzisi paGweru Teachers College. Vakazonodzidzira basa rehufundisi pachishawasha ndokuenda kuAmerica uko vakanoita zvidzidzo zvepamusoro-soro paBlooming College of Music. Father Ribeiro vakanyora mimhanzi yechitendero cheRoman Catholic inosvika gumi neminomwe vakagadzwa kuve mufundisi musi wa 13 zvita mugore ra 1964 ndokushandira nzvimbo dzinosanganisira Mondoro, Highfield, Marare pamwe nekumajeri uko vakasangana nekuzivana nevezvematongerwo enyika vaive vakasungwa. Hapana zvati zvaziviswa nekereke Roman Catholic nezvekuradzikwa kwavo. Ndakamira Studio 7 muchinoi ndini Nunura Ijena.
Tano runoti vanhu vatatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro. Zvasiya vanhu vafa kubva kuchirwere ichi zvachatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi mana kana kuti 1614. Vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 238 vakabatwa nechirwere ichi nezuro. Izvo zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi vave zviuru makumi mana nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 40,556. Vanhu gumi nevapfumbamwe vakapora nezuro. Zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nezvinomwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 37,075. Vanhu vachiri kurwara vave chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mana nemumwe kana kuti 1,841. Vanhu zviuru mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 697,399 vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri sezvinokurudzirwa vave zviuru mazana mana nemakumi maviri nezvitatu zvine mazana mana nemakumi manomwe nevana kana kuti 423,474. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira zvakanyanya. Kuwana nhomba kunonzi kuri kuti netsei sezvo nyika dzakawanda dziri kuda kutanga dzabaya zvizvarwa zvadzo nhomba. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara chechitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland.
Nyaya yethird wave inyaya inobvundusa zvikuru nokuda kwekuti mawave iwaya anenge achiuya anenge achifungidzirwa nokutarisirwa kuti anouya akasimba kudarika zvakanga zvaizvai zvichiitika pawave inenge yakapfuura. Muchaona kuti pakauya wave yokutanga ine zvayakaita pakurwara kwevanhu, pararira kwechirwere uye kufa kwevanhu, asi maiona kuti nyangwe mafigiri acho anga asina kuzonyanya kukwiririsa sezvakaita pawave yechipiri. Pakaita mafigiri ekuti pazuva paikwanisa kubatwa vanhu vane utachiona hwecovid hunodarika 1,000.
Ko zvatakuonawo vanhu vakawanda vachibatwa nechirwere ichi pazuva zvinorevei izvi Dr. Maida?
Muchaona kuti munyika yedu takuwana mafigiri anodarika 200 evanenge vabatwa noutachiona hwecovid pazuva. Izvozvo fanira kutotipa chenjedzo yekuti third wave iyoyi inokwanisa kunge yatova pakati pedu, nokuti totarisa kuti ava vanhu vatestiwa pamatesting centers edu. Kuvaya vasina kunge vapindana pamatesting centers vanokwanisa kunge vakatowanda vaine utachiona hwecovid hwakatowanda uye vachipararidzira chirwere ichochichi.
Sei zvakakosha kuti vanhu vatambire kurudziro dziri kubva kubazi rezveutano?
Zvakakosha kuti chenjedzo iya yokuti vanhu vange vachipfeka mamaski, kusanitaiza maoko nokusangofamba nje nokuungana kusingatenderwi vateerere izvozvo uye vanhu vachikurudzirwa kunobaiwa jekiseni renhomba yeCovid. Zvose izvozvo zvakakosha, asi vanhu vanofanira kusatovarairwa zvachose, nokuti zvaakuitika izvoratidza kuti tikasatomira pachenjedzo nepakudzivirira nokuita zviyo zvose zvakatarisirwa kudzivirira chirwere cheCovid ichi, mafigiriwa anokwanisa kuramba achikwira, vanhu vakatanga kunyanya kurwara. Nokuti kune dzimwe nyika dzakapoteredza totonzwa kuti muzvipatara vanhu vatozara, nevanotopinda muICU chaimo vawandisa, nevari kushaika neutachiona hweCovid iwo.
Dr. Enoch Maida vakambotungamira chipatara cheChitungwiza uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu reMashonaland, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mukuru weChitungwiza Residence Trust muzvare Alice Kuvea vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuChitungwiza kwakare vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Thomas Ripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitsa chikumbiro chekuti nyaya iri kupomerwa muzvare Kuvhea iraswe, rimwe remagweta avo vaFred Masarirevhu vauza dare kuti hainganzii mhosva kuti muzvare Kuvhea vakapikisa zvaitwa nehurumende zvokupwanyira vanhu midziyo yavo, hurumende ichiti iri kuchengetedza maguta. VaMasarirevhu vati mashoko akataurwa namuzvare Kuvhea mashoko anogona kutaurwa chero nani zvake anenge asingafarire zvinenge zvichiitwa nehurumende. Rimwe remagweta amuzvare Kuvhea vaJob Scala varambawo mashoko emuchuchu Zwenya ii Valovet Muringwa ekuti muzvare Kuvhea vakatenderedza video pamadande mutande WhatsApp, Facebook neTwitter vachita hapana humbo hwekuti muzvare Kuvhea ndio vakatenderedza video yavanonzi vaikurudzira veruzhinji kuti varwise hurumende. Asi vaMuringwa vati nyaya iyi inofanira kuti ienderere mberi sezvo vachiti mapepa ekuvapomera mhosva ari kuratidza kuti pane fungidziro yakakura yekuti vakapara mhosva yavari kupomerwa. Vatiwo mashoko ari pavhidhiyo iyi anoratidzawo muzvare Kuvhea vachikurudzira veruzhinji kuti varwisane nehurumende iyo yaipwanya zvivakwa zvevanhu muChitungwiza ichishanda pamwe chete nekanzuro yedhorobha iri. VaMasarirevhu vaudza Studio 7 kuti havaone chikonzero chekuti muzvare Kuvhea varambe vachikwekweretswa kuenda kumatare.
Tiri kuti zvauri kutaurwa nzi vakataura pamutemo ine democratic and power muzvare Alice varunzi vakapikisa zvainge zvataurwa nelocal authority kuti vada kupanya dzimba nezvivakwa zvevanhu izvo zvavakapikisa zvange zviri pamutemo. Saka isu tapikisa kuti kupikisa hurumende kana kuti kupikisa local authority kuti zvinhu zvavada kuti hazvisi pamutemo haisi mhosva. Ndo chikumbiro chataisa pamberi pedare. Saka taisa chikumbiro chedu state ikapikisawo chikumbiro chedu. Saka tanzi tidzoke musi wa23 ndo patenge tichipuhwa kunzwa kugurwa kwechikumbiro chedu chataisa muzvaro nhasi.
Mutongi wedare vaisha Nesimatova vati vachatora mutongo wavo musi wa10/23 wekuti nyaya iyi yoraswa here kana kuti kwete. Zvichakadai vanoona nezvekusimudzirwa kwedunhu reHarare kana kuti provincial development coordinator vatafadzwa muguti vakaudza nhepfenyuro yeStar FM kuti hurumende ichaenderera mberi nekupwanya zvivakwa zvisiri pamutemo mudunhu reHarare vachiti vachashandisa mutemo weRoads Act kupwanya zvivakwa zvose zvisiri pamutemo. Mune imwewo nyaya, mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vaudza Studio 7 kuti vasunga vanhu vashanu vanofungidzirwa kuti vane chekuita nokurava kwoumwe munhu pabhawa remutevedzeri weMDCT vaElias Mudzuri reduriro Bar and Grill. VaNyati havana kuda kutaura mazita evanhu vasungirwa nyaya nechekuita nekufa kwavaRonald Mukurumbira. VaNyati vati nyaya iyi ichiri kuferefetwa, saka nokudaro havana zvakawanda zvokutaura. Hatina kukwanisa kubata vaMudzuri kutinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo asiri kubatika panharembozha yavo. VaNyati vatiwo mutumbi wemufi uyu vaRonald Mukurumbira uyo wakange wamboiswa pamusha pavaMudzuri kuzaka mudunhu reMasvingo wakazovigwa nezuro mushure mekupindura kwemapurisa. Ndakamirira Studio 7 kuChitungwiza, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinokweretesa mari pasi rose reInternational Monetary Fund kana kuti IMF runoti upfumi hweZimbabwe hunotarisirwa kukwira gore rino nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
IMF inoti izvi zvinotevera gore rakanaka gore rino kuvandudzwa kwemabasa emhando dzemoto pamwe nemabasa ekuvaka. Mumashoko ayo, mushure memisangano yakaitwa nechikwata cheIMF chaitungamirwa navadanish kwegura negurukota rinoona nezvemari vamutuli ncuve, gavhuna webhanga guru munyika Dr John Mangudya, vakuru vakuru vehurumende nemamakambani akazvimirira. IMF inoti kunyange hazvo upfumi hwezimbabwe hwakadzikira muna 2019 na2020 nekuda kwezvikonzero zvinosanganisira nzara, cyclone Idai necovid-19, gore rino upfumi uhwu huchakura. Asi IMF inoti izvi zvichaenderana nekuti denda recovid-19 richapararira sei munyika nekutiwo nyaya dzekubaya vanhu nhomba dzichabatwa sei. Inotiwo pane zvirongwa zvekusimbaradza upfumi zvinofanira kutevedzwa, zvakaita sekubhadhara zvikwereti, kuderedza urombo pamwe nekuona kuti vanhu vagara zvakanaka. IMF inoti nyaya yekudzikamisa mari yemuno nekuisimbaradza pachishandiswa zvirongwa zvakaita seforeign currency auction system zvinhu zvakanaka chose uye zvinokurudzirwa. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero eIMF pamafambiro eupfumi hweZimbabwe. Vatiwo ichokwadi kuti COVID-19 inogona kuvhiringa upfumi.
So far tatitete hurumende yakaunza some kind of restrictions. Tiri kutarisira kuti hatipinde muthird wave sedzimwe nyika, vana South Africa vato muthird wave. Saka izvozvo zvakasaitika, economy ichafamba zvakanaka gore rino.
Vati pachine matambudziko akawanda sezvo veruzhinji vari kutambura zvakanyanya pamwe nekusamira zvakanaka kwenyaya dzeutano. Vatiwo makambani ehurumende pamwe nezvikwereti zvinhu zvinofanira kugadziriswa kuitira kuti upfumi ufambe zvakanaka.
Tine machallenge akawanda atinofanira kugadzirisa nyaya dzemainstitutions edu, mareforms anofanira kunge achiitwa kumaparastatals. Zvese izvozvo even nyaya external debt yedu yakachakurisa, zvese zvine zvinofanira kunge zvichigadzirwa izvozvo kuti ikonomi yedu iwandudzike in a more sustainable manner. Saka hongu tiri kufara kuti gore rino zvinhu zviri nane pane zvazvanga zviri gore rapera.
Svondo rapfuura, World Bank yakaburitsawo gwaro pamusoro peZimbabwe ichiti upfumi hwayo huchakwira nezvikamu zvitatu nechidimbu kubva muzana nekuda kwegoo rakanaka, asi kati denda recovid-19 rinogona kuvhiringidza upfumi uhwu. Hurumende inotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvinomwe nechidimbu kubva muzana gore rino. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nemaonero ehurumende, IMF neWorld Bank vachiti denda recovid-19 ravhiringa upfumi pamwe nekuunza kutambura kuruzhinji munyika.
Tikutotarira kuti ite nominal growth kubvira pagore rapfuura nepatiri kuzvinezvi nenyaya yemaeffects ecovid, nokuti covid yaredusa demand and covid iri kurestricta imainvestments ari kubva kunze. Saka where is the growth going to come from? Saka pane dambudziko remafigures esari kupostwa iwayo.
Zimbabwe yakatarisana nedambudziko rokushayikwa kwenhomba yekudzivirira kupararira kwecovid-19 uye inotarisira kutambira nhomba dzinodarika mazana mashanu ezviuru kubva kuChina mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vadzinga basa vaimbo wemutongi wedare redzimhosva repamusoro amai Erica Ndewere mushure mekunge vaonekwa kuti havachakodzeri kuti varambe vari mutongi wedare iri nekomiti yakaumbwa kuti ivaongorore. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Komiti iyi yaitungamirirwa nevaimbo vemutongi weHigh Court Vasimbi Mbako, munyori wayo ari amai Virginia Mabhiza, avano vemunyori mubazi rezvemutemo, yakawana amai Ndewere vaine mhosva mbiri dzekutadza basa. Komiti iyi yatambidza vamunangagwa zvayakawana nhasi mangwanani, uye zvichitevera kutambira gwaro iri, vamunangagwa vazivisa nhasi masikati kuti vabvisa amai Ndewere semutongi wedare reHigh Court. Izvi zvaziviswa nemunyori wedare remakurukota nehofisi yemutungamiri wenyika vaMishek Svanda, avo vati vamunangagwa vadzinga basa amai Ndewere vachishandisa simba ravanopiwa nebumbiro remutemo pasi pechikamu 187 subsection 8. Vamunanga Gwanasva Domao imwe komiti kuti iongorore mutongi we High Court kuvulawayo Justice Thompson James Mabikwa panyaya yavari kupomerwa yekuti vakadzikisira chimiro cheofisi yevatongi apo vakadanana nemumwe mudzimai wavaishanda naye pamwe nekumutumira mifananidzo yavo vasina kupfeka. Komiti ichaongorora vamabhikwa inotungamirirwa nevaimbo vemutongi wedare High Court vamafios Cheda. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi Magweta anoti amai Philippa Phillips nava Chaka Mashoko. Komiti iyi yapiwa mwedzi mitatu kuita basa rayo. Zvichakadai, Judicial Service Commission nasi yazivisa kuti iri kutsvaga vanhu vapfumbamwe kuti vadomwe kuve vatongi vedare reHigh Court. Kuti munhu adomwe kuve mutongi weHigh Court anofanira kunge aine makore makumi mana kana kudarika uye ari gweta rashanda kwemakore manomwe kana kudarika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yashika nguye kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakava mutungamiri weZambia wekutanga muna 1964 vaKenneth Kaunda vashaya nhasi vava nemakore makumi mapfumbamwe nemanomwe. Sangano renhau repadande mutande reZim Live raburitsa nyaya iyi richiti izvi zvaziviswawo nehurumende yemuZambia. Vakaunda vakava mutungamiri weZambia kubva muna 1964 kusvika muna 1991. Pamusangano wavakaita nezuro kuGeneva, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanonzi vakataura nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin pamusoro pekupindira kweRussia muzvirongwa zvinochepfenyurwa mururimi rwechiRussia neRadio Free Europe. Russia inonzi yagara ichiedza kuda kuburitsa Radio Free Europe munyika iyi ichiti ikambani yevekunze. Gwaro rakaburitswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC richiti ongororo yayakaita inoratidza kuti hurumende yakawedzera rutsigiro rwainopa kumapoka anotambura ari kumaruwa kubva pakatanga denda reCOVID-19 gore rapera. Raunza mutauro vamwe vachiti harinyatsoratidzi mamiriro akaita zvinhu mumaruwa sezvo kuine vakawanda vanotambura vachiri kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo rubatsiro rushoma ruri kupiwa nehurumende ruri kugoverwa pachishandiswa zvematongerwo enyika izvo zvinozosiya dzimwe mhuri dzinenge dzichinzi hadzitsigiri bato riri kutonga kunze. Asi vanotsigira gwaro reZimvakiri vanoti zviri pachena kuti hurumende yakawedzera rubatsiro kune vanotambura sezvo kwave nevanhu vashoma vari kuda rubatsiro. Vanhu ava vanotiwo zvakare manyepo ekuti vanhu vari kugoverwa rubatsiro urwu vachitariswa kuti vabuda mumba mani mune zvematongerwo enyika. ZIMVAC inoti kubva pakawedzerwa nehurumende rubatsiro rwayo zvikamu makumi mashanu nezvina kubva muzana zvemhuri dzinoshaya zvave kuwana rubatsiro rwezvekudya kumaruwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlachiwayo pamwe nevechidiki vebato rezano PF vaAlex Gakanje. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlachiwayo.
Chekutanga chatinofanira kuti tinyatsozwisisa sevana vaZimbabwe ndechekuti hurumende inofanira kunge ichiita mabasa akaita seiwawa nguva dzose zvisina kutarisa kuti uyo abva kuchechipi kana kuti uyo ndokwamai vapi kana uyo ndebato ripi. Ndo zvatinokurudzira kuti vanhu vese vakafanana. Kana kuchinzi hakuna kunaya mvura kana kuchinzi kwaya COVID, idambudziko rinowira munhu wese zvisinei nebato rakamirira. Ende zvinofanira kuziva ndechekuti kana yava hurumende wahurumende yemunhu wese kusanganisira uyo asikakufariri, kusanganisira uyo asina kuvhotera asi unenge wahurumende yemunhu wese. Zvichireva kuti tinofanira kuita inonzi pachirungu parental responsibility. Chinoita ndechekuti munyika munomu dambudziko radaita ndechekuti bato rezano PF nehurumende zvakafanana kuti hapana mutsauko wekuti izvi zvakuitwa nezano PF izvi zvakuitwa nezvehurumende. Saka vanhu vezano PF vanoshandisa zvinhu zvakaita sezvekutora mukana wezvinhu zvehurumende zvinosanganisira even mainput, kusanganisira izvo zvaibatsira vanhu vanotambudzika.
Regai tinzwe kuna vaGakanje. VaGakanje, munoti negwaro reZimbabwe?
Raita basa igwaro rakanyorwa nevanhu
wakaita inonzi pachirungu research. Ine chandafarira ndechekuti kuti mukomo wangu ari kufunga kuti hurumende ine zvayakabatsira nazvo vanhu. Dambudziko ravo nderekufunga kuti vezanupf havasi vanhu nekuti vakawana kubatsirwa. Dambudziko ravo rechipiri nderekuti vari kutaura zvinhu zvavasina shuwa nazvo. MDC Alliance haina chainotaura chekuparuzeva nekuti haizikanwa ikoko ende haiendeko. Saka iri gwaro rakanyorwa nevanhu vane first hand information. Uyu munhu watiri kutaura naye munhu ane ruvengo rwake rwaainarwo nehurumende ari kutadza kubvuma kuti hurumende yakabatsira vanhu zvisinei nekuti ndevamadhuku vezanupf vemdc. Mubvunzo wenyu wanga uri pakuti vanozvitorawo sei kuti hurumende yakabatsira vanhu nechikafu. Kana hurumende yakabatsira vanhu nechikafu ichinzi yakabatsira zvinhu vezanupf, nyaya yekuti vanhu vese vekumaruzevha ndivezanupf. MDC Alliance kana variko ndikuyo nekuyo, asi ivo vacho vemdc Alliance hapana ari kukomplaina kuti haana kuwana chikafu. Saka mugomo wangu zvaari kutaura haasi kukwanisa kupindura mubvunzo wamabvunza imimi. Ari kupinzawo yake nyaya yekuti ingana itori topic yakazvimirira yega. Tiri kudhiskasa pamusoro pedhokumendi rakanyorwa riri kutaura kuti hurumende yakabatsira vanhu kumaruzevha. Nechokwadi vanhu vakabatsirwa zvekuti vakabatsirwa ndevebato ripi hazvina pazvakuditswa as long vari vanhu vekumamisha as long vachitambudzika.
Regai tinzwe kuna vahlachiwai. Vahlachiwai,
tinenge tiri kuda kutaura zvinhu zvakafanana asi kuti tichizosiyanisa kuti vamwe vane definition yemunhu inosiyana neinonga tichiziva. Isu tiri kukurudzira kuti vana vezimbabwe wese anozomwana wazimbabwe anenge achida rubatsiro senguva yatiri inei yakaoma kudai yekuti vanhu ivhe vanozvitengesera zvinhu zvavo zvavanotengesa zvinoputswa zvichiitwa zvakasiyana siyana. Inguva yekuti tibatsire munhu wese anenge ari mudambudziko anenge achida kuti abatsirwe. Ngazviwanike zvichibatsira munhu wese ari muno muzimbabwe anenge achida rubatsiro rwakadaro.
Vagakanje, zvii zvingaitwa mune ramangwana kuti zvematangiro enyika zvisapinzwa munyaya dzechikafu?
Chikafu hachigone kungodonha, chonzi vanhu nhongaimega. Chinotowana munhu anopa. Munhu wacho anopa apa nhongo mwana wechikoro kuti aupe chikafu. Panotsvagwa anonzi macommunity leaders. Community leader anenge ari padhuze ndikansela. Kansela wacho kana ari wezanupf toita sei? Totora akaruzere wemdc kuti ape vanhu. Ndiye anopa vanhu. Dai hurumende yedu isusu ichisarudza vanhu isingadi vemdc. MP MDC Alliance ari muparliament vakapiwa vezanupf mota yavakapiwawo. Vakapiwa vezanupf madiplomatic passport yo vakapiwawo. Vari kupiwa zanupf mari anawenzi yayo yemapolitical parties fund. MDC vari kupiwa wobira. Saka hapana chiri kuitwa nezanupf chekuti inosarudza vana vemdc. Kusvikira nanhasi tinorekognaiza kuti MDC Alliance ipolitical party inoexista ine pamurumo pati iriko. Saka handisi kuona papoliticize, asi kana muchiti chikafu chiite zvekudonhedzwa ndege dzofamba dzodonhedza pana apa vanhononga vega yobva yaenda panext vanhononga vega tobvisa macommunity leaders.
Regai tinzwiona vahlachiwai, zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe vahlachiwai kugadzirisa dambudziko ramasimudza irori?
Chikafu ndo chiri kutoshandiswa kanezano kukabhena makore ese aya ndo zvavanoita zuma inputi ekurimisa chingava chikafu zvingava zvakasiyana siyana zvinouya mumacommunities especially kumaruzevha ndo zvavanoshandisa vachichizvibvira kuti kana ukasamuta MDC tiri kunyima chikafu ukasamuta takati tiri kunyima chikafu iwo masabhuku iwawo hakuna kana sabhuku anoda zanupf nokuti sabhuku anoda budiriro munyika asi nenyaya yekutyisidzirwa nekuvhundutsirwa ndo saka muchizoona senge munofunga kuti masabhuku anosabhuta azanupf inyaya yekuvhundutsira regera kuvhundutsira vanhu muone zvinoitika.
Vagakanje, mashoko enyu ekupedzisira.
Chichemo chemukomana uyu chekuti zvinhu zvehurumende zviri kupoliticizwa nezanupf ndaandifunga kuti chichemo chiri kuenda kuhurumende ende hurumende yacho yavari kuchemera ndeipi ivo vasingabvume kuti hurumende iripo yacho iri constitutional. Saka zvinonetsa kana une chichemo chausingazivi kuti uenda kunani.
Ava vanga vari vechidiki vebato rezanupf Alex Gakanje. Manzwawo zvakare kubva kumutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance Vakepo Tisachiwayo. Vaviri ava vanga vari parunhare muHarare nestudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai emuZimbabwe munguva ino yeCovid-19 pamwe nezvimwe zvakakosha muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.